Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 27 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Manheru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanoyo kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election yanga ichitwa nhasi kutsvaga miriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi, vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndava Kosten Muguti vebato reCitizens Coalition for Change navaSpencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo yegokwe kabiri dzirikufamba zvakanaka kutaura kudaiwosoo vanhu vari mumitara vachikaka mavhoti avo. Tabvira mupolic station dzedu ese na7 makuseni tiitarisa kuvhara mupolic station dzedu na7 Manheru. Vanhu vari kuvhota environmentini yakanaka nenyararo kuti dzedu dzirikufamba zvakanaka. Ruzhinji tiona vanhu vakanga vauya hatiatenoti yatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vacho vationa mabasa redu kufamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolic station ari munzvimbo dzinemakoswa mbizi asi inotarisa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichiitika asi mangwana ngepamwe kubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi. Isu hatina incidendi yaripotwa inotokita nezvinhu izvazvo yatingada kuzivisa varuzhinji. Asi hatinobudzivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudeclare maofficer yainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni. Hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Tataura kuti hakuna mhirizhonga yakati tadzwa. Kana kune zvakaitika kumatsire kuti takamira kuti zopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozvongorora. Asi isu hatina chatati tapiwa sofa. Asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka vanhu vari kukasta mavhoti avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti chokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvhotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuz Vaobeti Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyunu. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanonzi vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atorana maelections nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yaband organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mava achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzek uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezeki. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika ndekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kanzilingi vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuz Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Dinara yadzivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatoll gate mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno dzinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi dzinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anenge obhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tingatarisire izvi zvinoita kuti isuwo veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari iyo kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzitombonyanyokwira semakwidzirwo ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematoll gate,
tinoona kuti aka ndeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematoll gate. Vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atikuita ndeyekuti vanenge vari kukwikwidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vari kuona kunge vasara zvikuru, vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematoll gate. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kushoma zvikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika, asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukiro here mufambi?
Hapana zvingarerukiro mufambi, nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuklia weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iyi. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students network takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregister kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa voter inspection, vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag SmartGirlsVote, but tiri kutifamba tichipa information. Tine anononzi vameetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanya kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya. Pamaqu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishonga, saka nyaya yekuti vanoregista for my election next year inyaya yekuti yakanaka, nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice rawo rinzwike rigozoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu seFemale Students Network Trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation, tiri kufamba kumakoleji nekumaunivhesitis kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidzisa zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vahausesiri nevabereki, asi pane zvipingaidzo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwa yakaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanise kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapashingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vachinge vasangana dambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakirudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopenda nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers nedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umbowo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu eFemale Students Network riripo kumirira kodzero dzevanasikana ivava, kuzvina vachatauri nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ini hapana kugadziswa kwenye ayo, nekuti hapana mutemo uri kusunga mbalecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti zvirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitenderera zvakanyanya kuvaunivhesiti, tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo, uyezve tichinyatsovapa dzidziso yakadzika yatinoti training pachirungu iya, nekunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei, uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vanava zvinji. Nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzo dzavo nenyaya yekuti maticha besides nje sexual harassment vanenge vamucharja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati, kuri kudiwa zvakati. Asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari idzodzo dzinenge dzakunzi tipe mari dzeprinting, tipe mari dzekunomaka, tipe mari dzemalessons, zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees. Saka tiri kuona kuti paita huri ipapo. Saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti zvieni mustudenti anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo zvichireva kuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndonyaya yati kufamba nayo ende tiri kuona sekuti ari kupera gore rino tichienda kunogara December kuvachivhara vana tisharanga tiri kutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti tine maplatforms kumaWhatsApp vanenge vachingotaura nyaya tichingogadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Utolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvisharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association msangano wakafonwa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tuorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachi funga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganise my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashaza. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti ti remain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro vatsara izvo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko. 2010 vamwe vedu taitichienda tichiita mameetings ne Department of Home Affairs. Kwaa kune mudhara anonzi Gerson Muti, unfortunate akashaya. Gerson Muti was very very receptive, akanga achichigamuchira achichibatsira achiona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and hatina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits, and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngava uye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support, toita mavoluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvemasustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha tasa joke futi ku South Africa.
Ma project api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukoma ndeyekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi. But kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai. Last weekend tatiri ku Beitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina. Tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vanokutaura vari kutaura nyaya dzema projects akafanana ne contract farming. Vari kutaura fish farming, ma chicken farming, ma pig farming, especially ku farming area. But isusu tiri kufunga kuti ma projects achava kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Not kuti vanhu vachashandisa ma products iwayo ku Zimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture ku Zimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera ku Zimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tiri kubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because ma permits grace period has isati ya expire. So people are just waiting for December, but iko zvino a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura ne embassy. I think vanhu vakaona kuti ma regulations acha relaxwa pa border kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno mu South Africa voendesa kumusha. So vanhu veku embassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava ne conference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life yavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe nyati vanoisa chigaro vesangano remigrant workers association South Africa. Teerera zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e 2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Majems asimudza mufaro munyika. Mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati, ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e-2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e-2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vasikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma-2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumutambo watambirwa munyamunga stadium nhasi masikati. Chikwata chine mukurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu Mushure mekunge FC Platinum yacho yaita omangange 0-0 mukushanya kwayo kuungezi Platinum Stars. Chicken Inn iyo yangaiterao FC Platinum ne Dynamos. Yaruwao zvekare 2-1 ne Black Rhinos iyo irikuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaita omangange 0-0 ne Blawayo Chiefs izvo zvabudawo pamtambo wehwahwa ne Triangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana ne Highlanders kuBaba Fields Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenax musimwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana ne Cranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mapfumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita naThomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanirwa kutarisira music ka. Tine music yakawanda yatinoenda nayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri iye zvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadza taingovaimbira, iye zvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti show yacho ishuo yakakura. Kuna ana Macheso vari kuyawo kuzoridza nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadhansoris. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo achiperforma, saka tinoona kuti ishuo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuva ano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda dziri kuzvizvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu. Nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku. Saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete vatarise, vaone, vaongorore nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANU-PF kana kuti neCCC GTI, watotaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuriraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. vanofanira kungodizwa, vanonidzwa nevoisi ravo.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera rikaiti mutarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yeby-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Chikwata chenhabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.